sangano re Zimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM, Dr. Ignatius Murambidzi vanoti kushaikwa kwemagetsi kuri kupa kuti vamwe vanhu vashaye zororo mupfungwa zvinozogona kupa kuti mune ramangwana vanhu vabatwe nezvirwere zvakaita sezveshuga kana kuti high blood pressure.
Zviri kuitika iko zvino izvi kushaikwa kwemagetsi kunozova nezvi maresults akanyanyisa pamberi apo ndava iko zvino vanhu vasikuona nguva yekuzorora anosenza mastati osenza usiku muviri hausikuwana nguva yekuzorora pfungwa hadzisikuwana nguva yekuzorora
kusarara kunogonawo kukonzera kuti vanhu varware nemoyo kana kuoma mutezo zviratidzo zvacho zvinosanganisira kuita ngonono kurara uchityaira motikari kukanganwa kutemwa musoro pakumuka nezvimwe vatiwo kufamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi kuri kupa kuti vanhu vagare vasina zororo sezvo vachingoramba vachifamba famba kuti vawane chekubata
pressure yatiri kuona from the economy iyoyo on its own iri kukonzeresa again kuti vazhinji vashaiwe nguva yekuzorora because we are upen about running kuti zvizvibatane right
vamurambidzi vatiwo zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka kune vana vechikoro avo vave kuomerwa nezvinhu
sasa vana vechikoro iko zvino izvi havasi kuwana nguva yekuita mastudies avo uchireva kuti ramangwana ravo zvakare harina kunge rakamira zvakanaka izvozvo zvinoitawo kuti mune ramangwana racho vaakuita zvirwere zvepfungwa zvakawanda
vamwe vavati vari kushaya zororo madzimai anenge achida kugadzirira mhuri zvekudya
tikatarisa nyaya yekusawata iyoyi inonyanya kubata icho madzimai kunyanya because achada kutamuka achibika achiita sei zvino and all the pressure in terms of household inonyanya kubata women
imwewo nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti vanhu vanoshaya zororo nenyaya yekushanda zvakapfurikidza vanoguma vaita zvirwere zvepfungwa nokuti vanenge vashungurudzikana kwenguva yakareba
munhu oswera ari pabasa mastatus hapana basa ranoita manheru oramba ari pabasa achiitira kuti ashandewo nekuti ndopanenge pane magetsi zvinokonzeresawo kuti aitewo iwayo masleeping disorders atadze kurara zvakanaka zvizokonzeresa zvakare kuti in the long term kupfapa kwenguva anowanza kuguma aita yatinoti depression or atotima major depressive disorders kuti ane kushungurudzikana kuzhinji
Dr. Chiripanyanga vanoti kushaya nguva yekunatsozorodza muviri kune njodzi pabasa zvikuru kune vaya vanoshandisa mishina yemagetsi
usu seveutano tinoti munhu anofanira kurara at least 8 hours a day ndo dzatinokurudzira kuti munhu arare kuti akwanise kunyatsokudzorora akwanise kumuka achishanda aine simba ukarara maawazi mashoma kudarika iwayo zvinokuafektawo mukushanda kwako muconcentration span yako nemukuita kwako mukurarama kwanenge uchiita zvese zvinodzikira nokuda kwenyaya yekushaya hope
vamurambidzi vanoti dambudziko rezvirwere zvepfungwa riri kuratidza kuti rakomba muzimbabwe sezvo nzvimbo dzinochengeterwa vanhu vanenge varwara nepfungwa kuruwa glenzi nekubeaches dziri pasi pesangano ravo dzazara varwere vamurambidzi vanotiwo zvipatara zvehurumende zvinorapa varwere vepfungwa zvinoti ngoma huru yekumasvingo neingutene kubulawayo zvakazarawo nevarwere zvichinyaya kukonzerwa nevechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhaka gurukota rezveutano Dr. Obedaya Muyo vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanorwara nepfungwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Kirimu Zamira.